Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechitatu, chikunguru 5, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchorongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchorongwa chedu chanhasi. Mapurisa orambidza mutungamiri weTripoC vaNelson Chamisa kuita misangano kumasvingo. Bato rezano PF roramba kuti riri kuita zvemhirizhonga pamberi pesarudzo. Vakawanda vochema-chema nemamiriro ezveupfumi kunyangwe hurumende iri kuti dhora remunyika rave kudzikama. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa kuchiredzi anonzi avharisa nhandare yeChovhani umo manga muchitarisirwa kunge mutungamiri webato rinopikisa reTripleC vaNelson Chamisa vange vachitaura kunhengo dzebato ravo pamwe nekuzivisa vachakwikwidza musarudzo vakamirira bato iri. VaChamisa vatenda kuStudio 7 kuti misangano yavo miviri yarambidzwa nemapurisa. Mapurisa anonzi ati arambidza musangano uyu kuenderera mberi nechikonzero chekuti gurukota redunhu remasvingo vari nhengo yezano PF vaezira chadzamira vanga vachivhura zviri pamutemo imwe kiriniki mudhorobha rechiredzi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu muchiredzi vamakoshoko avaona zvichiitika vanoti mapurisa ashandisa hutsi hunokachidza pakuparadza vatsigiri veTripleC vanga vaungana kuti vasangane nemutungamiri wavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navashoko pamusoro pechiitiko ichi.
Takuona tazoona vanhu vakumhanyidzana vachikandwa chiedza siya chiuchi chinokachidza chinoita kuti vanhu vatirimuke. Bati zvinoitika ipapo ndezvekuti nzvimbo yacho yanga yachizokandwa manje. Yanga yava mudhuze-dhuze, yanga yava munzvimbo inogara vanhu veruzhinji nokuti vanhu vanga vabva kugiraundi nechekugiraundi asi vanga vari nechepainotangira rokesheni. Saka vazokandwa murokesheni iri pedyo nepanzvimbo yestadium iyoyo.
Saka pane vakuwara here muchiitiko ichi kana kukanganiswa nehutsu?
Ini ndatozosangana nemwana wechikoro anga achibvawo kuchikoro ane makore anokwana kuita 12 aratidza kuti akanganisika zvikuru nechiutsi ichocho. Anga achiratidza kuchema zvikuru. Tatozomusimudza tichimubvunza kuti mama vake vaite semunhu anga achikura, isusu vevanhu vekodzero dzevanhu asi iwani kuchirega vana vachiratidzika kana varwadziwa kuderedza zondomisa pana mai vake. Ndikavakumbirisa mai vake kuti vamanyine mwana kuchipatara. Panguva iyoyo yazvaitika anonzi pane mukomana wandisina kuzoona hanzi azotorwa nemapurisa anga achida kutraya kudini kubatsira mwana uyoyo. Saka handisi kuziva kuti atorwa nemapurisa tija kuitika ipapo, asi pane vanhu vari kuratidza kuchema-chema zvikuru.
Imi muri murwiri wekodzero dzevanhu, munoti nematanho atorwa nemapurisa aya maona pachishandiswa chisimba here kana kuti zvinokodzera zvaitika pakuparadza vanhu vanga vaungana?
Tava kunetsa kuti tinyatso kuti zvakamira sei. Chekutotanga chacho chandinetsa nechikundishungurudzavo ndechekuti kana paine state event iri kuitika pa50 kilometers kane event imwe inofanira kuitika, ndinofunga iyi event iri kurehwa sekuona pandaona pagwaro rashandirwa nemapurisa inova iri rupangwana. Kuona kwangu i50 kilometers chida kuitirwa ihenti nemusangano weCCC ende nguva yacho inguva yekuti makambeni atanga tinoti isusu vanhu vekodzero dzevanhu tinoti vanhu vanofanira kuwanikwa vakasununguka kukambeina.
Vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vamakoshoko vari parunhare muchiredzi Central nestudio 7. Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, kukandirana makobvu nematete kwatanga sezvo vanopikisa vari kuchema-chema kuti vari kushungurudzwa nevatsigiri vebato riri kutonga reZANU-PF, zvikuru kumamisha iyo ZANU-PF ichiti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhaunhasi muHarare, mutauriri webato reZANU-PF Ambassador Christopher Mutsvangwa vati vanhu vanofanirwa kuteerera mukuru webato ravo uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakati vanoda sarudzo dzakachena.
Purezidendi vedu vadiwa nezvakanaka zvavari kuita muno muZimbabwe, muno munharaunda yeZimbabwe nepasi rose. Vari ndimuramba tsvina, havasi kuda zvetsvina pamaelections aya, vada kunonzi clean victory. Saka havanei nevanhu vari kuita violence, vakangozviita chete ripotai.
Asi kunzvimbo dzakaita seMasvingo, sematauriro emukuru wesangano rakazvimirira rega reCOTRAD, nzvimbo zhinji dzaberekera ingwe.
Kuno kuMasvingo vanhu vari kuunganidzwa vachifukidzirwa kuti inoti kuvadisee. Kuna vamakore frandit avo vakarovwa nguva yekutipurei. Kutarisa kuMasvingo Central, kuna vadhonita kubvavo vari kugara vachikidzirwa nemaovheterani. Tikabva ipapo tinoona kuti muwadi 18 muna vanyandoro muMasvingo Central avo vari kugara vachingurudzwa vakasvibva mumba pavo nevanhu vekutipikipa. Tobva ipapo toenda kuvillage north kuna Kirieta Dambuza, uyo unova wakasvika kubva pake achizimbirwa rudzi nemhaka iye akanga aita mutangokotera kudiro.
Vamuzorodzi vatiwo sangano refazi riri kutyityidzira vatsigiri vemapata anopikisa.
Izvi zviri kuwedzerwa zvakare neavo vanotiye fazi vari kutonyora majai vanhu. Vachinyora majai vanhu vachitoiandikabvinza kuti vaitaura vanhu vachitondikabvinza kutiaiwo mutatapa. Saka izvi zviri kupinza vanhu chando mumusha.
Asi vanozviti mukuru weFAS vakuda kwashimunzaka vaudza Studio 7 kuti pari zvino havasi kuda kutaura nezvesangano iri.
Pari zvino ndoda kumbokonsentreta necampaign. Handisi kushandira mibvunzo kana chokuita nemaallegation accusation ari kuya kuFAS namboita zvecampaign.
KuMashonaland West kune nyayawo yekuti vatsigiri vevaimbova gurukota rezvemigodhi vaWalter Chidhakwa vari kutyishidzi rwawo kuzvimba South nevanopfungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Mumwe mutevedzeri womutauriri webato reTCC vaFelix Magalela Mafasbanda vaudzawo Studio 7 kuti
tiri kuona isu veTCC kuti vanhu vari kufa, vanhu vari kupisirwa mudzimba, vanhu vari kuchiridzirwa kuti kana mukavhota muchiti munozvinyorera tichakunyorerai mese kuti hamugone kuverenga. Madzishe nemasabhuku nevasadunhu vari kumbunjikidzwa kuti ngavagare nevanhu vachindovavhotera. Zvese izvozvo hatizi kufara nazvo.
Mutauriri webato reZapo vamusongerwa Lovhu vati bato reZANU-PF riri kutamba nepfungwa dzeveruzhinji.
Iko kunotaurwa nevatungamiriri vebato ravo kuti boro point yokuvhotesa nayo haigone kutora masimba kubva kugidi. Ndo zvinokurudzira mhondi idzi.
Vamutsvangwa vatiwo ZANU-PF haina hanya uye haivhunduki nekunyoresa kukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika kwakaitwa nevaimbova gurukota uye murongo wemabasa mubato iri vasevhi yakasukuwere.
Vanhu vese vari kufamba vachitsvaga kuti vangamusapota agenezas vanouya vachipa ripoti kunaani, kuna purezidendi. Ndikutaura varungu kwokutozoti vanhu vatema vari padhuze naye.
Asi vari kumirira vakasukuwere amai Jacqueline Sande vatiwo havanei nezvinotaurwa nebato reZANU-PF.
Tichedu kumirira purezidendi vedu kuti vasvike titangidzise kukambena. Pari zvino vanhu vagara vari kutokambena zvavo, asi tanirira kuti iye mukuru vachisvika muZimbabwe vachitendera vachisangana nevanhu.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvakakosha kuti vanoongorora sarudzo vaite zviri kuitwa nesangano reEuropean Union zvekukurumidza kutumira vaongorori vesarudzo sezvo zvichigona kubatsira kupodza mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vachuchisi vehurumende vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti vari kuzopikisa mutongo wakapiwa neZuro nedare repamusoro reHigh Court panyaya yekupambwa kwainge kwaitwa mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe uye imwe nhengo yebato ravo muzvare Cecilia Chimbiri. Mutongi wedare repamusoro Judge Priscilla Munangati Manongwa neZuro vakapa mutongo wekuti muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vainge vasina mhosva panyaya yavaipomerwa yekuti vainge vanyepera kuti vainge vapambwa muna 2020. Vakati mapurisa nevachuchisi vainge vatadza kuroverera vaviri ava nemhosva uye mutongi wedare ramagistrate ainge asiri kubata zvakanaka kutongwa kwenyaya iyi zvakapa kuti dare repamusoro ripindire. Asi hurumende inoti mutongi haana simba rekuti apindire panyaya iri mune rimwe dare. Izvi zviri kurambwa nemamwe magweta ari kuti hurumende yave kutsvaga uta nemugate. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vaimbova magistrate vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde.
Pamutemo nyaya inogona kuenda kunonzi kureview kana kuti kuappeal. Kazhinji maappeal anoitwa kana nyaya yapera, anonzi terminated proceedings, nyaya yanyatsopera. Asi kana nyaya isiri kubatwa nemazvo rinoteerwa negwaro remutemo, atinoti maprocedural issues pachingezi, munogona kutora nyaya iyoyo moiendesa kuhigh court ichibva kumagistrate court kuti inoitwa ino inonzi review. Process yereview yakatisiyanei neappeal, nekuti paappeal unenge uchiti handina kugutsikana nemutongo wapiwa nedare. Asi pareview unenge uchiti handisi kufara nemubatirwo uri kuitwa maprocedures mudare. Saka ava vakaenda vachitisi kureviewa maprocedures, nekuti pakanga paitwa chikumbiro chekuti nyaya iraswe mushure mevatore because of the state case, ana muchuchisi vapedza kupa uchapupu hwavo. Ndipo payakanga yadhirinikwa apindikechemishoro kuti anzi aiwa mutemo uripo nemunyororo waakaitwa hapana maprofita akafolowewa akakanganiswa namagistrate. Saka nyaya iyoyo yakaenda kuhigh court, ende akati kwekutanga nyaya dzakadaro dzimbuka kuhigh court nekutotoshamisika kuti zvobva meti zvotonzwa zvaakubuda kubva kusete.
Pane mimwe mienzaniso here yezvakadai zvakamboitika?
Onge dziripowo nyaya dzakati o dzinoitwa dzimwe dzacho dzinotoitwa kwekutanga. Ndofunga kamakambonzwagana hope yechimono anditowo makesi zvekuti pane inonzi exception. Paexception tinenge tichitaura kuti mapepa andapiwa nehurumende ana muchuchisi haasi kuburisa mhosva, saka inyaya inenge isati yatombopinda. Saka pamwe pacho mnejatisi anoti aa mhosva ndiri kuchiona, asi ana muchuchisi vanoragora kuramba vakamira inyaya inogona kuendwawo nayo zvakare, ende dzakatomboendwa nadzo kudare rehigh court. Like yahopo yandiri kutaura yakano exception yake yakanoabhotwa ikoko. Saka zvinoitika kakanyanya kuti proceedings vasati apera kuhigh court, nyaya kumagistrate court nyaya yotendwa nayo kuhigh court yotonopedzeswa ikoko.
Asi chingava chikonzero chei chiri kuita kuti vehurumende vati izvozvo hazvisati zvamboitika chisionekwi mudziwebwe?
Chiri kunyanya kushamisa apa patatoona press statement. Isu hatizivi vehurumende vachiisa mapress statement ekuti zvaakutoenda kumaapila. Apa taakuona kuti nyaya iyi iri kunyanya kutorwa zvichienderana nenyaya dzematongerwo enyika. Isu hatisi kuona iri nyaya ine zvekuita nematongerwo enyika. Tiri kuona paro kuti pane mhosva yakanga yaparwa. Zvinodarirewepo pamutero raisoti rati hapana mhosva. They do not need a press statement to do that. They simply need to file mapepa avo dare repamutero rati resupreme court and then they make a conclusion from there.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vaimbo vemagistrate vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, nhasi tine hurukuro navatrust Chikohora vanotungamira bato reZimbabwe Coalition for Peace and Development kana kuti ZCPD. Blessing Zulu Studio 7 abata vachikohora ndokutanga nekuvabvunza kuti sei vakafunga kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika.
Tarisiro yeremangwana rakajeka, vanhu vazhinji havana, ndosaka vazhinji vachitobuda kunze kwenyika nekuti havasisina tarisiro nenyika ino. Zvinoita kuti aiwo ine nyika yedu, kuti hatina imwe nyika kusara kweino, hapana kwatinoenda. Tinogara muno totozvigadzirisira nyika yedu, asi chokwadi chekuti nyika ino kuti igadzirisike inofanira kugadzirisika panyaya yezvematongerwo enyika nemamiriro akaita zvinhu muno, kuti nyika inoenda yakananga kupi. Masimba mazhinji kubudiza nebumbiro remutemo redu anopuhwa mutungamiriri wenyika. Saka neimwe nzira, gara rinozotorwa nenyika ino rinoenderana nekuti ndiani anenge ari mutungamiriri wenyika. Ndosaka ndakazvipira pamwe chete nevamwe vangu vatakaita coalition nayo inonzi Zimbabwe Coalition for Peace and Development kuti tikwikwidze mukwikwidze idzodzi, ini sachachikohora ndikwikwidza kuva mutungamiriri wenyika.
Vamwe vamakabatana navo ndivanani chaizvo?
Iye zvino tine mapato aiva muPoland atakabatana nawo anosanganisira rangu bato reCoalition of Democrats, kozoti ravice president wedu wecoalition vanonzi Mai Matibenga vekuTDP, kozoti secretary general wedu wecoalition vanonzi Reverend Shikanga veRZP inonzi Rebuild Zimbabwe Party, kozoti treasurer general wedu wecoalition anonzi Peter Gava vebato rinonzi UDPP. Ndo vamwe vari mucoalition yedu yeZimbabwe Coalition for Peace and Development.
Asi katiri kuona kuti hamuna kunge muchikwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende munyika yose, munozotungamira sei nyika musina vanokutsigirai mudare reparamende?
Iyoyo inyaya yekungoti mari dzaidiwa dzanga dzakawandisa, nekuti munotarisira kuti kana ukada kuti ukwikwidze 210 constituencies nemalist maparty list yese aidiwa, wozoita kuti nepresidential, mari yacho yaidiwa yaigona kusvika $250,000 United States dollars. Saka tangatisina mari yakawanda zvakadero, but vanhu vanga vachida kukwidza vanga vatoripo. Asi zvisinei, munyaya yekuti tiite zvinhu zvedu mari dzacho dzishandike nadzo, tichikwanisa kuita zvatoda kuita zvacho panyaya dzematongero enyika, takazoona kuti ngatiitei pasarudzo remutungamiriri wenyika, nekuti ndo zvakanyanya kukosha kuti tiwane gwara renyika ino. Kausitarisa manifesto yedu, tinototaura pachena kuti chero tikahwina tinoda kuti tive neinclusive government.
Vatrust Chikohora vanotungamira bato rinopikisa reZimbabwe Coalition for Peace and Development vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuyambira mapazi ehurumende pamwe nemakanzuru ari kuramba kutambira mitero inobhadharwa iri mumadhora emunyika, vachiti vari kutyora mitemo. Mugwaro ravakaburitsa nezuro muzvinafundo Ncube vakadoma nezita kanzuro yeguta reHarare, vachiti ndeimwe iri kuramba ichibhadharisa mitero mumadhora ekuAmerica vasiri kutambira kurudziro yavo. imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kusagadzikana kwemitengo yezvinhu zvinotengeswa zviri mumadhora emunyika ndiko kuri kukonzera kuti makanzuru pamwe nevamwe vemabhizimusi vatare mitengo yezvinhu mumadhora ekuAmerica. Studio 7 yaedza kunzwa kubva kukanzuro yeHarare, asi meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira pataenda pamhepo. Hurumende pamwe nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vari kupembera vachiti dhora remunyika rave kugadzikana, kunyange hazvo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kuzvipikisa dzichiti hapana chine makushe chiri kubatika sezvo hurumende iri kuzvikwidza ndege yemashanga. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr Chitambara pamusoro penyaya iyi.
Maonero angu ini zviri kuitwa nemalocal authority ndo zviri kuitwa nevemabhizimusi vakawanda even vemuzvitoro vakupega mitengo yezvinhu zvavo zvavanotengesa nemaUnited States dollars. I think zvazvichanyanya kukonzereswa nekukwira kwakuchiita zvinhu in terms of mazim dollars, mapricing kukwira kwakanga achiita zvazozotisvitsa pahyperinflation yatiri. Zvazvakudhurira vemabhizimusi kuti vanga vachingochinja mitengo zuva rega rega, saka vazhinji vakungoshandisa maUnited States dollars.
Asi iwo makanzuro ari kurambawo here dhora remunyika?
Zvasvitwa nemakanzuro vazhinji vamazira andiri kuita vanga vasiri kuramba mari yemuno, vanga vachingoti tinopega services in the US dollar which is more stable. Zvasvingoitwawo even kune vanhu vari kutengesa physical products not necessarily ma services muzvitoro, then munhu opiwa mukana wekuti anga achibhadhara either nemaUnited States dollars or nemaZimbabwean dollars. Izvo zvinovabatsirawo kuti nekuti makaona even kubhadhara kuriita vanhu mari masalaries nemawages, vanhu vazhinji vakushandisa blended approach yekuti vanopa vashandi imwe chimwe chidimbo maUnited States dollars chimwe chidimbo ari mazim dollars. Saka zvinobatsira kuti vakwanisa kunge vachimobhiliza imwe mari yavanozobhadharawo vashandi vavo nemaUnited States dollars then imwe nemaZimbabwe dollars, especially panguva iyo maekonomi yambenge maita bit of shortage yemaZimbabwe dollars.
Tiri kunzwa hurumende ichiti dhora remunyika ragadzikana, nekudaro hapana vanofanira kunge vachiriramba. Muri kuonawo ragadzikana here Dr. Chitambara?
Pari zvino tiri kuona kuka kugadzikana ikako nenyaya yekushomeka kwemari yemuno pamaketi.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Danho redare remakurukota nezuro rekupa mamwe madzishe nevakarwa hondo yerusununguko mvumo yekuchera zvicherwa riri kuonekwa nevamwe sedanho rakanangana nekuda kutsvaga mavhoti munguva yesarudzo. Danho iri rakaziviswa negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachiti hurumende iri kuda kusimudzira vari kupiwa migodhi ava. Mamwe madzishe akapiwa mvumo iyi ndiIshe Marange veTefra Mining Syndicate naIshe Chiwara veChiwara Mining Syndicate. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvezvicherwa vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwe mafungiro avo panyaya iyi.
Zviri kuitika izvi zvinoratidza kusanzwisisa chinonzi mining kuti chii, uye nekusaona mukana uripo pazvicherwa zvenyika kuti kana zvicherwa zvakanaka zvinorevei kuupfumi hwenyika yese. Saka mining kana ichiitwa pane zvinhu zvakawanda zvinodiwa pakuchera mugodhi. Hazvingorevi kuti ukangonzwa apa pane gold ukatopiwa mugodhi uyo watova mupfumi panguva ino. Panodiwa ruzivo rwemining yacho kuti inofambiswa sei. Panodiwa mari yatinoti capital. Saka izvi zviri kuitika izvi ndizvo matongerwo enyika. Uye tapinda munguva yesarudzo ndizvo yada kufadza masabhuku nemadzimambo uye kufadza mawar veterans.
Saka muri kuti here madzishe nemasabhuku nemawar veterans havakwanisiwo kupinda muzvemugodhi here?
Masabhuku edu vane basa guru ravanofanira kuti vaite munyika rekuita kuti vanhu vagare zvakanaka, kutonga mhosva dzinenge dzichiitika mumatunhu, kusimudzira runyararo mukati mumatunhu. Zvekare mawar veterans vanewo unyanzvi hwavo hwanga huri hwekurwira nyika. Iko zvino hurumende inofanira kunge iine maresources ekuchengetedza mawar veterans edu, kwete kuva pabasa risiri ravo.
Takambonzwa kumashure uko zvichinzi zvicherwa zvakaita sana chrome hazvichatenderwi kungoburitswa kunze kwenyika zvichitengeswa zvakadaro. Asi tanzwa iko zvinova kuti zvakubvumirwa kuti vagone kutengesa, mamwe makambani ari kutopiwa mvumo yekuita izvozvo. Zvinofamba sei mitemo ino? Inogadzirwa nani?
Chinhu chinenge chiri kuitika ndechekuti vanhu vanenge vakaisa mutemo unenge wakuvasungirira. Chinhu chiri kuitika muZimbabwe ndechekuti mining haina connection neekonomi yenyika. Isekta yabatwa nemakoronyera. Saka zvichida vakaisa mutemo iwoyo vakusungirirwa nemutemo iwoyo, vakutadza kubuditsa maminerals pamadiro. Ndosaka vakuti mutemo uyu ngaubviswe kuitira kuti vasununguke kubuditsa chrome pavadira zvavo.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare naIvan Zininga veStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mumwe mutevedzeri wemunyori webato reANC muSouth Africa, amai Nomvula Mokonyane, vanoti vanotsigira danho rakatorwa negurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi rekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits zvidzoserwe kumusha. Zvizvarwa zveZimbabwe zviuru mazana maviri, ndinodzokorora, zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika chiuru zana nemakumi manomwe nezvisere, kana kuti 178,000 ndizvo zvine magwaro aya. Dare repamusoro remuSouth Africa rakapa mutongo wekuti zvainge zvaitwa navaMotsoaledi pakuda kudzinga zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi kupera kwemwedzi wapera zvaisava pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yesangano reZimbabwe Exiles Forum vatino mambeu.
Zvinoratidza chete kuti vashaya munhu wekupomera mhosva mukati mekukundikana kwebasa ravo rokuita kuti zvizvarwa zveSouth Africa zvigare zvakanaka. Saka vaona zvakakodzera kuti vanemere maZimbabwenzi mhosva kuti ndivo vari kutadzisa kugara zvakanaka mukati menyika. Asi tinoisa zvechikumbiro kwavari tichiti chero vakanotarisa mukati memajere, huwandu hwevanhu vari mukati memajere hunodarika about 500,000. Asi kana totarisa kuti maforeigners kana kuti vanhu vekune dzimwe nyika varimo mukati momo havadariki 20,000. Saka zvinoratidza zvega kuti kutsvaka vekunemera. Saka isu taikumbira kuti ivo vehurumende yeSouth Africa dene vatora nguva yavo vachitevedza zvakataugwa nematare edzimhosva. Akati indai munonanzirira mutaurirane nevamakanga makapa mapepa kureva zvizvarwa zvemuZimbabwe kuti ndeiti nzira ingaita kuti munhu wese ari rikwikwi. Havana kunzi vasaita basa ravo kwete, vakanzi vanokonsulta kana kuti panova nekutaurirana. Saka chikumbiro chedu ndechekuti vanhu ngavataurirane voziva kwatinobva nekwatinoenda, pasava nekumbonzikidzana pakati pedu nehurumende.
Asi imiwo sesangano muri kumbotaurawo here nehurumende yeSouth Africa?
Tinogara tine urongwa hwekutaura navo nguva zhinji tichivazivisa mamiriro nemararamiro anoita zvizvarwa zvemuZimbabwe. Saka tinenge tingovakurudzira nguva nenguva kuti dai vatarisa izvozvo uye nekuziva kuti zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe zviri muno hazvina kuuya kuzotora chete, asi zvimwe zvazviri kucontributa kana zvazvinoisawo mukati nemararamiro nemagariro evanhu vemuSouth Africa. Vazhinji vacho vari mumabasa, vanobhadhara tax, vanobhadhara mutero. Vamwe vacho vane makambani anotobatsira kuti zveupfumi hwenyika yeSouth Africa zvibudirire uye zvimire zvakanaka. Saka tinenge tichivakumbira nguva nezvino kuti vatarise zvinhu zvakaita saizvozvo vasati vaita urongwa kana kuti vasati va
vatinomambeu vachitaura naBlessing Zulu Studio 7. Musakangana chirongwa cheLive Talk Diaspora Forum apo tiri kutarisa nezvedanho reANC irori rekuti vane Zimbabwe Exemption Permits vadzoserwe kumusha. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina ntungamiri Nkomo.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolesithathu mhlaka 5 kuNtulikazi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Abizana uPF bathi uZulu kumele amangalele alabo abatshotshozela udlakela kwezombusazwe emapholiseni. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usola ingatsha zikahulumende lamakhansili esithi bephula umthetho ngokwala ukwamukela imbhadalo ngedola leZimbabwe. Abe National Prosecuting Authority of Zimbabwe bathi bazaphikisa isinqumo seHigh Court esokufumana umeli weHarare West edale lePhalamende uNkosazana Johanna Mamombe. Lonkosazana Cecilia Chimbiri bemsulwa. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abibandla leZanu PF bathi uZulu weZimbabwe kumele amangalele labo abatshotshozela udlakela kundaba zombusazwe emapholiseni. Lokhu kuza ngesikhathi leli bandla lisetheswa umlando wokutshaya lokuhlukuluza amalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC. Kodwa abezanu PF laba baya kulandula lokhu besithi lo mongameli Emmerson Mnangagwa ongumkhokheli wezanu PF uhlezi ekhuthaza abantu ukuthi batshiyane lo mkhuba wodlakela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma lezindaba esigodlweni sezanu PF eHarare, umnumzana Christopher Mthwangwa izikhulumeli saleli bandla wazise ukuba bona bakhuthaza ukulondolozwa kokuthula elizweni. Uqhubeke ethi uZulu uyalithemba ibandla lakhe okuyikho okwenza linqobe iminyaka yonke. Ukukhetho ephika imbiko ethi abezanu PF yibo abatshotshozela nokuqalisa udlakela.
What interest would we have in violence? because all the people who used to not like us, they are liking us. We are the good boys now. You know, we are glorying in being seen.
Kambe singalwenzelani udlakela ngoba bonke abantu abesizonda sebesithanda. Siyathaba ngoba singabantu abalungileyo. Siza kwenza esikwenziyo njengabantu abalungileyo. Engikutshoyo umlomongameli wakutsho asisoze senze udlakela kukhetho ngoba kuphazamisa isimo sethu njengeZanu PF ayisiso sifiso sethu.
UMthwangwa uqhubeke esithi ibandla lakhe lizama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa impilo kaZulu weZimbabwe ukuze ibe ngcono. Lokhu kuza ngesikhathi sekube lezehlakalo zodlakela ikakhulu emaphandleni lapho abasekeli bamabandla aphikisayo ikakhulu ele-CCC besethuselwa lokuhlukunyezwa ukuba basekele iZanu PF. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi iZanu PF kayikhulumi iqiniso.
Siyamuzwa uPresident weZanu PF ubaba Mnangagwa nsuku zonke emhlanganini esithi kafuna udlame. Kodwa phela sesibona ngani yena engakhombela esokhohlo sibona ngani utsho ukuthi abantu baye ku esokudla yikho ke engathi 10 left abantu bakhe baya ku 10 right yikho ke mbona ngani kakhuphi kuhle umlayezo lo wakhe abantu bakhe yiba benza udlame suku zonke
lokhu kusekelwe ngumnumzana Witness Dube oyebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora
amanzi amnandi angeke aphume mthombo munye la manzi amunyu ubaba umtswango akumele akhethe ukuthi bafuna ukwenza kuphi ngoba lokhu okokuthula njengebandla lezanu PF nje kibo into engekho bona bamayelana ngodlame bona bayalusebenzisa udlame bona udlame balwenza into esemthethweni lapho abakwenza khona
emhlanganweni munye lethathele izindaba umtswango wamukele kubandla lezanu PF umnumzana Shadrack Mashaya Mombe wonke waba kubandla leli kodwa wasemela i-MDC Alliance kukhetho luka-2018 uthe lokhu kutshengisa ukuba abasekeli bezanupf abazakala ngokuthi ngabe-G40 kabasoze bavotele umnumzana Xavier Kasukwere ofuna ukuba ngumongameli welizwe kodwa isikhulumeli sakhe unkosikazi Jacqueline Sande uthi izanupf iyamesaba ukasukwere
thina njengabasekeli bakapresident Xavier Kasukwere akulokuningi esingakutsho ngenkulumo yabezanupf ukuthi bona abamesabi upresident Xavier Kasukwere thina nje sesilindele ukuthi upresident Xavier Kasukwere aze lapha eZimbabwe azoqalisa ukuhlangana labasekeli bakhe abakade bemlindile ukuthi abuye azohlangana nabo so yikho sesikulindele okwamanje okuthi sibe silokhu sitshintshana inkulumo lezanu PF hayi asingene kulokho
uZulu waseZimbabwe uselungele ukhetho oluqhutshwa ngenyanga ezayo mhlaka-23 Ncwabakazi lapho kuzavotelwa amakhansila amalunga edayela ephalamende lomongameli welizwe ngimele isitudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu
uhlangothi olubona ngokutshutshisa amacala olwe-National Prosecuting Authority of Zimbabwe luthi luzaphikisa isinqumo senkantolo ye-High Court yona efumane umeli weHarare West edalele ephalamende unkosazana Joanna Mamombe lonkosazana Cecilia Chimbiri bemsulwa kucala lokuthi baqamba amanga ngokuthunjwa kwabo ngomnyaka ka-2020. Ababili laba ngamalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC. Bathunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO kumbe abantu abasebenza lohulumende wezanu PF bazovumbuluka betshaywe kakubi futhi besithi bahlukuluziwe ngokocansi kodwa baphanga babotshwa ngamapholisa esithi baqamba amanga ngokuthi bathunjwa njalo bahlukuluzwa Izolo umahluli weHigh Court ubafumane bemsulwa kepha namuhla abatshutshisi bethule umbiko besola umahluli lo besithi uphambanisile ngakho bathi bazaphikisa isinqumo sakhe enkantolo ephezulu Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usesole ingatsha zikahulumende amakhansili labo somabhizimusi esithi bephula umthetho ngokwala ukwamukela imbhadalo ngedola leZimbabwe. Kumbiko wethu leizolo uNcube uthe idola lakuleli seliqina ngenxa yamanyathelo athethwe nguhulumende. Ngokunjalo uthi isimanga ukuthi kungani amabhizimusi elokhu esala ukuyamukela efuna ukuhlawulwa ngedola leMelika kuphela. Uncube uthi iziqondiso ezethulwe ngenyanga edluleyo nguhulumende ziphoqa omasipala lengatsha zikahulumende ukuthi zihlawulise abantu ngedola leZimbabwe okuyinto athi kumele ilandelwe. Umasipala weHarare ubikwa ehle walandela isixwayiso sikaNcube izolo. lanxa uhulumende esithi idola leZimbabwe selilohlonzi. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Alec Ndlovu uthi bona kabakuboni.
Idola leZimbabwe kankomo selilahlekelwe isisindo okakhulu okwedlulisileyo okokuthi alisathengi lutho. Singananzelela uhulumende umi ngokukhipha imithetho le esithi ngama-statutory instruments esenqabela osomabhizimisi ukuthi balisebenzise, basebenzise i-US dollar. Kodwa yena sinanzelela njalo ukuthi ulokhwe dinga inhlawulo zakhe ngalo i-US dollar. Singakhangela ukuthi ma-departments anjenge-passport ufuna i-US dollar. Sikhangele i-road access fees e-border ufuna i-US dollar. Sikhangele i-import duty yezimota ema-border ufuna i-US dollar. I-latest sinanzelele ukuthi uhulumende kuma-nomination fee charges la ukuncintisa kwezombangazwe ubefuna i-US dollar. Kunzima kakhulu-ke ukuthi osomabhizimisi bona kube yibo kuthiwa basebenzise imali engaselasisindo. Kanti-ke yena uhulumende khonokho athi abantu bangakusebenzisi, kodwa yena elokhu eqhubekela phambili elisebenzisa. Kuza kuba nzima kakhulu, kumele uhulumende akhokhele ngomzekeliso ukuze osomabhizimisi labo bakulandele khonokho akutshoyo.
Wena njengosomabhizimusi kuyini okwenza ungalithandi idola leZimbabwe lanxa nje likhanya lingani liyaqinaqina kulezi nsuku?
Ukuqina kwedola leZimbabwe baba Nkomo sikuzwa enkulumeni kukhulunywa ngohulumende, kodwa singaya kuground, singaya kuma-markets, singaya ku-business front kulaba abathengiselanayo. Ukuqina kwalo asikakuboni ngekankomo. Akulalutho sibilo solutshintshile, ngoba phela kulokhu kusilela yona i-foreign currency emabhanga esihlala nje sikuphakamisa kanjalo nje ukuthi alubani i-foreign currency siyayithola ngentengo ephansi kumabhanga, ibe khona ngobuningi bayo emabhanga, ingayithengwa kumkambo omnyama. Bekuza kwenza-ke ukuthi-ke abantu nxa sebethengisa intengo zabo bathengise labo ngentengo ehambelana lokuthi i-foreign currency bayithenge ngaphi.
Umnumzana Alec Ndlovu ngosomabhizimusi wakobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association.
Into ayikhulumayo umphathi ntambo wemali uyakwazi ukuthi ayisozisebenze, ingakho phela le ngatsha zikahulumende zingayamukeli imali yeZimbabwe. Nxa ngabe ingamukelwa nguye uhulumende, ukusho kuphela ukuthi uhulumende udabukane phakathi kulalokho okufunwa ngumphathi ntambo wemali ukuthi kusetshenziswe imali yeZimbabwe, kanti-ke ezinye ingatsha kaziyamukeli. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi izinto kazimanga kahle phezulu ngale. Akekho ozayamukela imali ngokuba umphathi ntambo esethena ayamukelwe. Iyamukelwa imali ngoba abantu beyithemba. Kumele abantu bayithembe ukuthi isengagcina amagugu abo, isengalondoloza amagugu kabo, izathenga kusasa, ilokhe ilamandla njengalokhu izole kade ikho khona. Kodwa ingaba imali elahlekelwa ngamandla, abantu labo bayayilahla leyo mali, kungakhathalekile ukuthi nguhulumende ngabantu abazimeleyo nje.
Uhulumende uthi idola leZimbabwe seliqina selisiba lohlonzi kulezi nsuku, okuyinto esike sayibona nje kunsukwana isanda kwedlula lapho elidobhadobhe khona uhlonzi nxa liqathaniswa lele Melika. Kuyini okwenza osomabhizimusi balokhe bengathandi ukulamukela idola leZimbabwe lanxa nje uhulumende esithi hayi liyaqina mpela liyaphambili?
Ukuqina kwedola leZimbabwe lokho esikubonileyo kulamalanga adlulileyo akuqiniswa ukuthi abantu bayalithanda idola, kodwa belithathwa ngamankampani esiyabhadala imithelo lokunye nje lokho okuthweka bakubhadale ngemali yaseZimbabwe. Lokho kakuzukutshintsha ukuthi iyimali engamukelekanga ebantwini. Kanti-ke ukuqina kwensuku lezi ezidlulileyo ngeke kutshintshe ukulahlekelwa ngamandla kweminyaka yonke okuthile okwenzakeleyo abantu bayakwazi ukuthi liyaqina nje kwezinsukunyana zona lezi libuye lilahlekelwe ngamandla njalo ngokuba kasoze liqine nxa umnotho ungaqinanga umnotho yofanele uqine ngendlela efaneleyo ukuze idola leZimbabwe liqine okwakhathesi hayi ngokwesikhatshana nje khonokho esikubonayo lizabuya libuyele futhi esimeni sona lesiyane sokulahlekelwa ngamandla yikho abantu bezaqhubeka bengalamukeli ngoba besazi ukuthi lizaphelelwa ngamandla kungekudala
umnumzana efidlela ncube uhlaziya ezombusazwe futhi ukhokela inhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association. Siloke sikudaba lunye usithandekile mhlanga we-Studio 7 uxoxelo umnumzana Comfort Mchekeza isiphathamandla senye njalo inhlanganiso ebona emela amalungelo abathengi i-Consumer Council of Zimbabwe ukuze sizwe impumela yokuhlolisisa kwayo ngentengo yempahla ezitolo ebikwa ikhuphuka mahlayana nje.
Isityalo kwenza every month i-food basket. But in terms yokuthatha ama-price into esiyenza daily, si-monitor i-movement yama-prices insuku zonke. Ngenxa yokuthi imali yethu ayingekho all that stable or flat. So siyabe sikukhangela on daily basis. The last survey sayenzayo sikhombayela i-food basket. Imali yayidingakala ukuthi imule family of six iphile kwenyanga. It's what we call low income, 1.2 million. Enye i-survey yethu siyayenzwa, into yasalayo ukufinalize i-compilation. Ezabana leli might know, i-survey yethu yakhava iZimbabwe yonke. Sithatha ama-prices from ama-urban centers wonke singayenza khonapho siyakhompayile and si-average. So ama-figures wonke sesubmitwe i-team e-worker nge-compilation ibabhizi anytime from now bayakhipha ama-prices akhona. Kwaba lokuyehla ukuthi i-dollar lethu lagaina i-value kakhulu in 1 week. Khonoko sikhangelela ukuthi ama-business ba-cascade ama-price lawo ayehle nge-similar percentage. Yebo, asikaboni ukuyehla kwakhona, but into esikhangelelayo ukuthi anytime now lingaqhubeka liyehla, it could be ama-business lawo they are also taking caution ukuthi bakhangelele ukuthi i-second auction system izayiba the same here. I'm confident. Sizabona ukuyehla kwama-prices kakhulu. Ama-measures which the government has been taken, it could be too early to say they've yielded ama-results, but what's on the ground yebo sokutshengisela ukuthi hayi kulesithelo esitholakalayo. But like what I said, it could be too early to comment on that one. Ngiyabe ngafuna ukukhomenta nge-one-off incident. Sizama ukukhangela i-trend yakhona ukuthi kuzaqhubeka kunjalo yini. Kungaqhubeka i-auction layo igaina the same way it gains. Siyabe sithi we are yielding ama-results akhona.
Kwini elingakuxwayisa ukuthi abantu bakwenze labo somabhizinisi kanye lohulumende ukuthi impilo ibe ngcono emntwini wonke?
Into engizafuna ukuthi ngixwayise ama-consumers, i-impulsive buying ayikho right. If kungabe project enye ejingisela ukuthi seyichiphe kakhulu, akukho right ukuthi bathenge more than what they need. Bayagcina beqedele imali yonke ku-project one, but bezafuna amanye ama-product. And khonoko lakho kuyakhoza i-speculation. Abantu bangabona into sezibuthwa. Abamabhizimusi laba bahle basapote ukugeyina lokho. And they should always work on minimizing their profit margin. Asikhulumi ngama-cost or ama-inputs, but sikhuluma ngama-profit margins ukuthi labo ba-reduce level yama-profit margins so that they can sell more, ba-move more goods. The more bethengisa izinto eziningi, the more beyenza imali yabo. Ihulumende lathi sikhangelela ukuthi ishe policy consistency iqhakathekile kakhulu. The ground which they have gained kuhle bayimaintaine, bayisolidifye, bayenze okuhle, bananzelele izinto ezenza ukuthi abantu babe le confidence, especially ku monetary and banking sector. Abantu bangaba le confidence kuma systems lawa kuyenza ukuthi imali yethu lawo ibe le value ekhulu.
Umnumzana Comfort Mujekeza isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi iConsumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland ubexoxa lo Standekile Mhlanga we Studio 7. Kwezivela kwamanye amazwe. Abantu abayisishiyagalolunye abagoqela umntwana obeleminyaka elishumi lanye 11 badutshulwe bafa njalo kwalimala abanye kusehlakalo sokudubulana esenzakale izolo eWashington DC khonapha eMelika, kubika amapholisa aleli dolobho. Edolobheni lePhiladelphia esabelweni sePennsylvania khonapha eMelika njalo iziphathamandla zaleso sabelo zibe lomhlangano lentathelo izindaba zikhuluma ngodubo lodlakela oluphathelane lempopo osolusabalele elizweni lonke jikelele. Iziphathamandla lezi zikhuthaze ukuqiniswa kwemithetho elawula ukuthengwa kwemipopo ngemva kokudutshulwa kwabantu abahlanu ngomunye undoda ovuke ubhova ngomvulo. Abezindaba abe-AFP babika ukuba inhlanganiso elwela amalungelo oluntu i-Amnesty International ikhuthaza abezombusazwe base-South Africa ukuthi bangenele kulungisiswe udaba lwengozi yokusetshenziswa kwezambuzi ezohlobo lwe-pit latrine ezikolo. Uhulumende wathembisa ukumisa ukusetshenziswa kwezambuzi lesi ngesikhathi uMnumzana Nelson Mandela engena embusweni, kodwa lokho liqansa inani labantwana abafela kuzo kumbe abalimalela kulezi zambuzi. Abasakhulayo abakhubazekileyo bakhala ngokuthiwa phandle kundaba zombusazwe ngenxa yesimo sabo. Futhi abanye babo bathi kabasoze baphatheke kangako kukhetho oluzayo ngoba kabanikwanga ithuba lokuncintisa. UTobias Mudzingwa usipha lolu daba.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba eye-UNESCO ithi ngomnyaka ka-2021 abasakhulayo ababekhubazekile babengafika phose isigidi lengxenye 1.4 million eZimbabwe. Abagogekileyo laba bakhala ngokuthi baphathwa santando endabeni zombusazwe njalo kazemukelwa kahle izikhalazo zabo. Omunye osakhulayo okhubazekileyo uTariro Gurure uthi balutshwane abagogekileyo abazaphatheka kukhetho lwalolu nyaka.
Angibona ukuthi ontanga abagogekileyo balokuzithola bephakathi kokhetho lololuzayo ngoba amabandla abayithathi indaba leyi yokuhlanganisa njalo lokuzimela kwabantu abagogekileyo ngokuphazima kweso. Akukho lula ukuthi umuntu athi yena ufuna ukumela abantu, whether ufuna ukuba ngukansila kumbe ufuna ephalamente kumbe ufuna ukuba ngupresident.
Omunye njalo okhubazekileyo uTsepang Nare odabuka eGwanda ohlala kobulawayo ukhala ngokuswelakala kwemithetho enika abanjengaye amathuba kwezombusazwe.
Imithetho esilayo i-electoral act ayigcizeleli ukuqakathekisa ukuthi ama-political party afake abantwana abakhubazekileyo nalo ngabanye abancintisayo. As long as kungela mthetho eqinisayo khonoko ama-political party alakho ukuzenzela abakufuna. Singakhangela kunjenje amazizi athumile akula mntu okhubazekileyo ozaba yingxenye ye-National Assembly.
UTsepang uthi bayafuna labo ukuphatheka kwezombusazwe.
Ungakhangela amanye amazwe anjengazokuklinya ayatsho ukuthi i-130 kumele kube ngabesifazane, 130 kumele kube ngabesilisa, ku-130 yena le kumele kugoqele labantu abakhubazekileyo. Kodwa ilizwe lethu leZimbabwe aliqakathekisi ukuthi abakhubazekileyo bathathe izihlalo zobukhokheli, okuyikho kudala ukubana i-inclusivity kumbe ingqubekela phambili ihalisabonakala ngokugcweleyo.
Umkhokheli wenhlanganiso yabomama abasakhulayo abagogekileyo uSamantha Sibanda uthi kuningi okwenza abakhubazekileyo abesifazana ukuba bengangeni kwezombusazwe.
Nxa ukhangele abantu abalama disabilities lokho bebanengi abakuma institutions okusho ukuthi nxa ekhula la ku community yakhe abengekho. So nxa sikhangele o MP o councilor ngabantu okumele bebe behlala lapho kumele be representa khona abantu. But abantu abale disabilities uzathola ukuthi uzabe ko gyros direle. So kusuka kwenza ukuthi kube nzima kakhulu. Sisabona even kuma political parties akhona la ukuthi abantu abale disability basase ngabantu bokuphiwa. Nxa befika khona pana abantu bokuphiwa ama grocery ama t-shirt. So akathesa sika bona ama human rights.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Masimba Kuchera uthi kuningi okumele kulungiswe nguhulumende ukuze abasakhulayo abakhubazekileyo benelise ukungena kwezombusazwe.
Nxa singakhangela isystem yeZimbabwe kusebenza ama political parties. Nxa ungumuntu osakhulayo okhubazekileyo kunzima ukuthi abantu bekunanzelele bakunike ithuba elokuthi ube ngukansila kumbe ungu-MP. Njalo zabona ukuthi nxa singena ebantwini laphana abantu kabakananzelele ukuthi umuntu osakhulayo kumbe umuntu okhubazekileyo engabuya labacebo bani angancedi ilizwe.
Abantu abatsha eZimbabwe banengi okwedlula asebele minyaka ephezulu kwamachumi amathathu lanhlanu 35. Iningi labo lithi likhangelelwa phansi ngabakhokhela amabandla ezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Freeman Circle Maphosa ohlala eCalifornia khonapha eMelika njalo otshayela izimota ezinkulu ezithwala ukudla, amaphilisi, isiqoko lokunye okuthiyeneyo.
Ngisemgaqweni lapha ngiseCalifornia ngu-99 North, ngiya eWashington State kodwa manje ngisaseCalifornia, angikaphumi eCalifornia.
Ye, usebenza abantu sibili, siyakubona sibili khona.
Ye, baba.
Ye, akusitshele ngawe ukuthi uFreeman Gateman Maphosa ngubani?
Le nsizwa okukhuluma nayo, ukhuluma nensizwa yase-Ejombe, ekhaya kithi eZimbabwe, kuseJombe, eZororo, endaweni yaseMandombe, kula endabuka khona. Ngizalwa ngubaba uJabulani nomama uBhethi wakwaSibanda. Kona eJombe kwelakithi. So, ngilana nje ngomsebenzi ngoba ngisematrucking.
Yes, siyabona ukuthi usematrucking lapha. Uthwalani ngamatruck onke la?
Ngithwala izinto ezishiyatshineyo. Kwesinye isikhathi mina kudonsa amalodi Amazon namanye ama-companies nje o-JP Hunt. Izinto ezishiyatshineyo. Uyakhumbula ngezinsuku ze-COVID laphana besimuva kakhulu izinto imithi ebidingakala endaweni ezishiyeneyo. So sithola nje ama-freights nje ashiyeneyo usuku nosuku.
Kunjani ukutshayela imoto enkulu khonapha-ke kwelemelika?
Hayi bhotu, into engakutshela yona ukuthi ngumsebenzi omuhle kakhulu ngoba uyakhona ukubona indawo ezishiyatshineyo. Njengoba ngihlala eCalifornia nje, ngiyaphuma ngihamba ama-states amaningi. So it's part of i-touring, ngiyathowa nje njengoba ngisebenza. Kodwa ngumsebenzi onezinkinga zawo ngoba ngumsebenzi onobungozi kakhulu ngoba emgaqweni lapho sihlangana nengozi eziningi kakhulu, ikakhulukazi ma-sophisticated samakhaza. Ngiyakhumbula ukuthi ngomnyaka lo osanda ukudlula nje 2022 ngaye ngatshayela nge-truck kwakune-black ice estate yase-Oregon. So ngiyangena engozini nje kodwa hhayi angizange ngibe yingozi e-serious. So nemimoya kwesinye isikhathi ama-truck la aphetshulwa ngumoya. So yizinkinga esihlangana nazo.
Singathi kodwa-ke kuyasebenzeka yini njalo kuyadobheka amasenti khonapho ukuthi angene esikhwameni?
Kakhulu. Uma usebenza ngamandla nokuzimisela, angikhali kangako mfowadube, imali yona ikhona. Uma usebenza ngamandla ukhuthalele umsebenzi wakho, ayikhona imali.
Ye, akutshele abantu abatsha abafisa ukuthi bangene kukhonokho-ke ukutshayela izimota, kumele benzeni?
Lapha esikhathini esiningi, ikakhulukazi elizweni esikulo lapha, kumele ukuthi uziphathe kahle ngoba bayathesta ama-drugs nezidakamizwa emzimbeni. So kumele ukuthi uziphathe kahle, ube ngumuntu oklini osobha, futhi ube ngumuntu ozimiselayo oyazi into oyifunayo. Ngoba umsebenzi wakhona ufuna ukuthi uhlale uzimisele ngaso sonke isikhathi, ulandele futhi nemithetho yemgwaqo. Ube ngumuntu nje ohloniphayo futhi abanye abantu la emgaqweni, ngoba siyake sibona abanye abangaziphathi kahle. Mhlawumbe mandrayibisane kabukabi lapha endleleni, bakunikeza amanye amasayini abonisa ukuthi into kutheni, noma mhlawumbe ungahlonipha abanye abashayeli. So kufuneka nje ukuthi uziphathe kahle, ube ngumuntu ohloniphayo.
Ye, kikho konke lokho okwenzayo singathi usebenza into zikaZulu vele. Nxa uhambisa imithi, uhambisa ukudla lokunye, uvele usebenza abantu?
Yebo, yeah, bhuti, kakhulu ngoba la osuka khona ne-load osuka nayo usuka ebantwini uyisa futhi ebantwini. Before uyise kulabo oyisa khona, ohlangana nabantu futhi kunapha ngabantu singena phansi kwama truck stop. So vele sisebenza nabantu ngayo yonke into nje vele sithanda nabantu. Awukwazi ukusebenza phandle kwabantu, konke nje vele sikwenza nabantu.
Yeah, phose lokugcina ke.
Ngijabule kakhulu ukukhuluma nawe mfoka Dube. Njengoba nawe usazi ukuthi hayibe sesisithi isikhathi, kade ngangithini ngizokhuluma nawe. So ngiyaxolisa kakhulu futhi ngokubambeka. Sengivalisa nje ngibingelele ingane zami. Ingane zami zisemzansi, nganiwe, ngane kwazikhali, khona phana kwelakithi eJombe, esengkwazi. So, ngibingelele, nakonke amadrayiva asemgwaqweni, ndibafowethu niziphathe kahle, sihloniphe imithetho yemgwaqo, sihloniphe futhi neziphathimandla zethu abasiphethe emgwaqweni, amapholisa nakho konke. Sengathathi izinto ngolaka, ngoba kwesinye isikhathi banokusifikela ngenye indlela. So, sengathathi izinto ngolaka nje, sehlise umoya. Ngiyabonga kakhulu.
Umnumzana Freeman Sikhel Maphosa udabuka eZimbabwe kodwa uhlala eCalifornia khonapha eMelika. Lingayikatshana likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamilinkomo.